Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 1 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vebato reTriple C huri kuramba huchikura apo SADC iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyika.
Vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa noupenyu.
Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti uwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende.
Madrugs aya anopengesa. Ndakafamba muHighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu nematambudziko angu. Ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko.
Tine hurukuro nemumwe wechidiki aimboshandisa zvinodhaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa unenge uri kuramba uchitonyanya kuwedzera apo SADC iri kuedza kupodza matambudziko akonzerwa nekusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeZambia uye varisachigaro weSADC Troika iyo iri kubata nyaya yeZimbabwe vahakainde Hichilema vari kutarisirwa kupira gwaro rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJoao Lourenco vanova mutungamiri wenyika yeAngola. Svondo rapera vaHichilema vakaita musangano weTroika. Vane ruzivo nezviri kuitika muSADC vanoti pari kurongwa mumwe musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary summit sezvo vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe vari kupomerwa mhosva yekutyisidzira vaHichilema. Kunyangwe vakawanda vari kukurudzira nhaurirano zvikuru pakati pavaMnangagwa navaChamisa, pari zvino vaviri ava makara asiwo nane. VaMnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vave kumutsiridza nhaurirano pasi pegungano rePollard. Asi vaChamisa vakatoudza Studio 7 kuti zvePollard ndezvemugotsi matsuro uye havafe vakapinda mugungano iri. VaChamisa vanoti vanoda kuti paumbwe komiti inofanobata matomu kana kuti Transitional Authority inogadzirisa matambudziko enyika pasati paitwa sarudzo itsva. Asi nezuro vaMnangagwa vakaudza Politburo yebato ravo kuti izvi hazvisi kuzoitika. Ko, iyo Pollard iri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reFree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, tikatanga nekuvabvunza kuti vachapinda here muPollard.
Hatisi kupinda muPollard. In 2018 pakagadzirwa futi Pollard tanga tisimo saka muchidimbu tiri kuti atipinde muPollard.
Ne chikonzero chei nekuti tirikunzwa vamunangagwa vachiti zvirikushanda zvichidzigirwa ne vamwe vanga vari mupolad.
Vanga vari mupolad vakapindira mupolad kuvasina mvumirano nevanhu vavo pavhotera ndizvo kuti vangwani vanhu vangani. Vazhinji vakapinda mupolad vakapindira kuti vawane kudya nokuchengeta mhuri dzavo. Tichitarisira motikari ndo zvavaitarisira wozotarisira zve mapasipoti tivatenderere wozotarisira zvezvimwewo zvavanopiwa hurumende kuti vasataure zvakanyanya nokuti munoziva kuti vakapiwa motokari vakapiwa minda vakapiwa mapasipoti vachingotendera vachirara mumahotera vachingotaura zvipatara hazvina mushonga nezvimwe zvakawanda saka vanhu vari mupolad sokuona kwangu ini havasi kuendera kuda kuti vagadzirise nyika vari kuendera kuti vakwanise kuguta ivo tingangoti nepachirungu ndiyo inonzi co-option to promote extractive system politicians who continue to benefit when the majority of Zimbabweans are suffering. Pollard, a parasitic organization by the president.
Saka kana musinga pinde mupolad iri iri kunzi navamunangagwa ndiyo chete nzira yavanoda kutaura nevanopikisa poitwa sei
aiwa iwo takawanyorera tsamba in 2017 pawakapinda ndikati ngatisanganei tiri vaviri tichionesana kuti imimi chinangwa chenyu ndechipi panyika ndowaonesawo chinangwa changu chekuwaka nyika. Ndoda kuti imi se Studio 7 ndimi munotiudza zvokuitika zvisa vakawanda veZimbabwe. Chamunofunga kuti poradi tachakabatsira ruzhinji rweZimbabwe ndochipi?
Vari kuti ivo vakakwanisa kuchinja mimwe mitemo yakapawa kuti zvinhu zvigadzikane munyika mushure mesarudzo dzanga dzaita mutauro.
Hapana mitemo yakachinjwa. Isusu hatisi kuda mutemo, tikuda kuti upenyu hwevanhu hunake. Ndo zvatiri kuda, ndo shuwiro yedu.
Mutungamiri webato rinopikisa Refree Zim Congress vaJoseph Makamba Busha vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Momaduku vakakwikwidzawo musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Isusu seNCA nenyika Love Momaduku anotungamirira NCA tagara tanga tiri mupolad kubva muna 2019 kusvika 2023. Tinowirana nepfungwa yekuti mukati mwenyika yedu yeZimbabwe iye mukati mwenyika yega yega zvayo mapatizi anotungamirira nemapatizi anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa hedza pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hadzina kutambirwa. Asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza aiwa.
Zvamungati zvakakwanisa kuitwa nepolad makore mashanu adarika ndezvipi?
Chekutanga chakakwaniswa nepolad chakanaka stereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popotedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika. Ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo zvimwe zvitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varohwa vanhu vakati vaurayiwa iyoyo pisi runyararo rwurimo runobva kupolad kazhinji kwatikutaurana kwakati. Chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzotakaisa nga tine komiti yedu yainzi economic subcommittee yairamba ichiendesa pfungwa kuministry of finance ichiendesa pfungwa kureserve bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboitika dhora riri kunetsa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende. Saka tiri kutoona kuti maideas edu iwawo akabatsira. Then pane nyayazve yeye yatingati yemarodzi yeinfrastructure. Tine marodzi akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba richidraw attention taienda kuhurumende richiti look rodzi rakati harichatomboiti. Marodzi atiri kutoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemupolad.
Asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu vefazi mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vetriple c vairambidzwa kuita misangano sarudzo dzapera
vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachiita kafira mberi vasikala vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra mungati pane chachinjera
handina kuti kai zvinhu zvese zvanga zvakangoti 100% zvakanaka pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvisiri kufamba zvakanaka asi munhu wese anoziva nyika yezimbabwe achiziva sarudzo dzaimboitwa kare haangaregi kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that nyange paya nekuti pano nepano haizi triple c chete yairambidzwa kuita musangano nesuwo mapati zvedu pane patairambidzwa kuita musangano uyezve hazvisiri zvekuti vanhu vari mujere vanotofanira kubudiswa mujere nenyaya yekuteedza mitemo iripo yekuti vanofanira kuti vamirira kumatare seyamukara yavangari vhume mange mai tange tava kudare rehigh court zvaiitwa nefazi hazvifani kuzomboitika futi patinoenda kupakati kana ndikanga ndataona mukana wekuenda kuntnm kwetu tinotanga kutaura nyaya iyoyo
vamwe vari kuti tataura navabusha vari kuti vakawanda vari kupinda mupollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori
nini panapa nditori nemotokari dzanguwo nditori profesa ndiri lawyer ndiri kushanda ndine mari dzandinowana tichienda kupollard tiri kuenda kundaze matongerwo enyika mota dzakapiwa pakapera pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kupollard ikoko kunenge kuine misangano yakawanda inenge ichiitwa
mutungamiri webato renca muzvinafundo Love Momadugu vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi renational mine workers union of zimbabwe vanomboko jabangwe vanoti uwandu hwevanhu vakafira mumugodhi webayhos kuchegutu hunogona kusvika makumi mana mashoko avo aya anopesana zvikuru nezviri kutaurwa nehurumende vachitaura nebibanhau resunday mail nezuro kumucheto wemusangano webato ravo repolitbureau rezanup f muteedzeri wemutungamiri wenyika nebato iri vaconstantino chiwenga vakati vanofungidzira kuti vanhu gumi nevatatu ndivo chete vainge vafa vakati vamwe makumi maviri nemumwe vevanhu makumi matatu nevana vaifungidzirwa kuti vainge vari mugodhi uyu vakanunurwa mukuziya nezvenyaya iyi tabata vajabangwe tikatanga nekuvabvunza kuti sevamiriri vevashandi vemumigodhi zvii zvavari kuitawo
iso ini kuva kutuma haidelegation yedu ichaenda ipapo united states find mission iona kuti zvii zvakanyatsoitika chiizvinhu zvinoda kuitiwa kuti maaccident akadaro azvirize kasi kana vachinge vanoita investigation iyoyo vanozouya nemarecommendations acho bak kwandiri sapresident zento tochizoudzai sepress tochiudzawo ministry of mine neother relevant authorities kuti vai vakompidhe marecommendations atoitawo
saka munotarisira kuti munochitumira chikwata ichi riini chaizvo
takuvatumira mute wednesday vanga vachifanira kuenda mute monday but nenyaya yekuti chitwe chakaitika paweekend saka kugadzirira kwavo zvezinotuma safety officer nalegal officer nanational organizer so delegation ichaenda ikoko yakamirira executive nezvikatuma safety officer ari yedza zvelegal side haakwanisi kuzvibata saka ndoda kuti vaende vese neorganizing no organizing ndo inenge ine irresponsible nekutaura nevashandi nekunzwa kuti vashandi vari kuti chii vari kuonawo sei chitiko chaitika panzvimbo yavo uye vanozvionawo sei hakuna kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo here havasi kumanikidzirwa kupinda here mugodhi musina kumira zvakanaka zvese izvozvo izvo national organizer ndo zvaanenge achitarisa safety officerwo anenge achitarisa kuti mugodhi uyu before paita njodzi wanga wakanaka here ko safety officer wepapo aripo here ko vane mablasting license vacho vakati vanhu pindai vakanga vaonei chitwe chachisina kuonekwa here ndo zvinhu zvaanenge achitarira
pane zvamuri kunzwa pane vanhu vangani vakarasikirwa neupenyu
vari kutaridza kuti pane above 40 vanhu vakarasikirwa neupenyu
Mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboko Chabangwe vachitaura vari parunare vari kuNgezi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muMali pakati pemauto akabvuta masimba nevari kuda kuzvipatsanura kubva kuhurumende yenyika iyi vePermanent Strategic Framework, chinova chikwata chinotungamirwa neCoordination of Otherworld Movements kana kuti CMA. Chikwata ichi chine vanhu verudzi rwechiTuareg vakawanda. Mauto akapidigura hurumende aya akabvisa mutungamiri wenyika vaIbrahim Boubacar Keïta achiti vainge vakundikana muhondo nevapanduki ava. Mauto akatora masimba aya akabva adzingawo mauto eAfrican Union ainge achida kuedza kuchengetedza runyararo. Vamwewo vechikwata chinopfurikidza mwero cheSupport Group for Islam and Muslims kana kuti GSIM chinotsigirwa neAl Qaeda vari kurwisawo hurumende yeMali. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bill rebudget kuti mapazi ehurumende arambe achishanda. Kusawirirana mubato riri kutonga remaRepublicans kwainge kukonzera kusagadzikana muAmerica, sezvo zvainge zvoreva kuti pasina bhiri iri vashandi vehurumende vaizoshanda vasingabhadharwe, vamwe vachimiswa basa. Muchirongwa chevechidiki cheYouth Forum nhasi tine hurukuro naTondirai Maposa uyakaita makore gumi nemashanu achishandisa zvinodhaka asi akakwanisa kubuda mukanwa mamupere maainge azvikanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTondirai nemutori wedu wenhau Studio 7 Taboka Ncube.
Ndakatanga kushandisa zvinodhaka pandakatanga first year yangu kuuniversity. And ndakangotanga kushandisa riri doro. Ndakati gare gare ndanakirwa nedoro iri kudaiso. Rakatanga kushaiwa kudhaka chaiko chaiko. Bva ndawedzera kudhakwa ikoko kune fodya. Saka zvinoita zvinhu zvinodhaka izvi ndezvekuti pachifamba nenguva unenge wakudoo zvimwewo zvinodhaka. Saka doro rakadedza fodya. Fojika ndokubva radedza mbanje. Mbanje rikadanawo futi bronco. Inova iyo bronclay inotengeswa mumastreets imomo. Bronclay ndokudedza diazepam. Mumastreets anodedzwa ichinzi mangemba. Hazvina kumirira ipapo. Takabva tapinda mucat inova cheap cocaine. Zvikasamira ipapo nekutiwo futi takazogumira takubhema nemutoriro chaiwo chaiwo inonzi guka iriyo yakunetsa. Saka pahaiti yezvinhu zvese izvi ndaishandisa 7 masubstances.
Saka uchitora madrugs aya chikoro wakaita sei, wakaenderera mberi nacho here?
Pachikoro pandaiva kuSolus University ndakapinda neshamwari dzangu mucomputer lab tikaba macomputer ose anga akadonatwa naamai Grace Mugabe nenyaya yekuti taida kuti tiwane mari yekundonotsvaga doro. Saka izvi zvabatwa takabva tadzingwa muchikoro. Nyaya yacho haina kumirira ipapo because madrugs akaramba achindidana kuti ndimawane, asi ndanga ndisina basa, ndanga ndisina kwandaiwana mari. Saka zvandaiita kuti ndiwane madrugs aya kwanga kwatongova kuba. Ndaibira baba wangu kumba. Pane imwe nguva ndakaisa application mufoni yavo yaimonitor screen yavo zvese zvavaiita mufoni mavo. Saka naizvozvo ndakakwanisa kuti ndiwane EcoCash password yavo and ndaibva ndaita bank to wallet transfer. Baba wangu vakabva vabata nyaya iyi yekuti taiba mari yavo tichidaro.
Saka vabata nyaya iyi zvakazofamba sei?
Vakapopota zvikuru baba wangu pavakanzwa nyaya iyi. Vakapopota pakusvika pakutondidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakaramba ndichitora madrugs wavo. Zvakatozo
wedzera kushata nekuti pane imwe nguva tichitora madrugs ndakasvika pekuti ndanga ndakupenga madrugs aya anopengesa ndakafamba muhighfields mudzimba dzakawanda ndichiti kune vanhu nematambudziko angu ndakafa nezuro chamuri kuona ichi chipoko
saka chii chakazoitika chakazoita kuti ubude panyaya yemadrugs
anzvadzi yangu yakauya kuhighfields kwandaa ndakugara pakabuda shoko rekuti ndanga ndakupenga ndokubva anditora ikoko asi chandiri kuda kutaura pane nyaya yemadrugs chakakosha ndechekuti mumadrugs hamubudiki iwewe nyamukutora madrugs zvinodhaka izvi usati wakutenda wega kuti une dambudziko rinenge riri pauri ndakazvitarisa mugrazi mumira and vanotaura ivo iko kuhighfields anonzi magoodbye tinotenda mwari nenguva inei nekuti haapo iye zvinoizvi asi ndanga ndazvimba malymph nodes emuhuromo ndakatarisa mugirazi ndikatadza kuzvirecognisa inini ndanga ndisasatozive kuti ndini ndiripo ipapo kumba ndanga ndadzingwa society shamwari dzanga dzakundikomberedza zvanga zvangova zvidhakwa saka ndakatarisa ndikati du ndakadzidziswa ndiri kumba kuti nzira chaiyo chaiyo yekufamba sandiye ndiri mwana akakurira muchechi chechesi yechisabata yataidzidziswa tiri kuma pathfinders kuti mwiri wako itemberi yamwari ndakatarisa kwakwai neshamwari dzangu dzese vese vanga vava munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe vava mamaneja mumabhengi vamwe vakuita zvinhu zvakasiyana siyana ndikati ndanga ndakuda kusiya madrugs izvi zvakaitika muna December 2021 ndo pandakaita sarudzo yekuti ndanga ndisasade kutora madrugs
tichitarisa zvawakapindana nazvo zvese izvi ukagona kukunda nderipi shoko raungasiyira vechidiki
inini ndakarasa degree rangu madrugs anokuita kunge une njere kwenguva shoma asi in the long run anokuparadza inini ndakanzwirwa nyasha musazoti nenyaya yekuti tondirai akabuda mazviri ini ndinogona kubudawo mazviri for me dzanga dziri nyasha dzakaitwa namwari it might not happen to you about 2 weeks ago takaradzika shamwari yangu yandaishandisa nawo madrugs ramba muchishandisa madrugs unofa anouraya madrugs ari kuuraya vanhu tikatarisa 90% ema inmates ari kuingucheni right now a lot of those cases are drug related my drugs ari kuisa vanhu muzvipatara
mashoko echenjo dzayo kubva kuna Tondirai Maphosa aimboshandisa zvinodhaka achitaura nemutori wedu nawe Studio 7 Taboka Ncube ari muHarare Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum. Yesi simbarangu simbarangu yesi
simbarangu munoti pasina Manheru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero ngative taenda kuSouth Africa kune mutereri wedu ane mubvunzo
makadiko pazvitendero panapa ini ndinoitwawo baba Simbiso Mavhangira ndiri kuSouth Africa kuNorth West mubvunzo wangu unoti pasi panapa panowanikwawo vatsvene here unonzwa vamwe vanhu vanoparidza evhangeri yatenzi vanoti pasi panapa hapana vatsvene Saka ndinonetseka zvizhinji kana vanhu vachiparidza evhangeri vachiti pasi panapa hapawaniki vatsvene asi iro bhuku ratenzi richiti ivai vatsvene muchidana uyezve ndikatarisa kune vazhinji vanoparidza vachiti pasi panapa hapana vatsvene ivo pachavo vanenge vachitozviona kutoti kunyange dini vakaparidza evhangeri yeutsvene ivo vacho vanenge vasina kukodzera kuti vave vatsvene saka ndinokumbira kuti munyatsokundijekeserawo kuti pasi panapa pane vatsvene here kana kuti hapana
kuti betserani mubvunzo uyu nhasi tina mufundisi Silvanos Mukoriro makadini mufundisi Mukoriro betseraiwo mutereri wedu
kwazivai vatereri vestudio 7 kwazivai baba Tanonoka Wande ndinoda kutarisa mubvunzo wakabvunzwa nababa Simbiso Mavhangira zvanzi navo pasi pano pane vatsvene here hongu vatsvene varipo vanhu vanotoitwa vatsvene vari pano pasi votozoenda kudenga vava vatsvene votozoenda kumusha vava vatsvene votozoenda kuchigaro chamwari kana kuti kuna mwari vava vatsvene
tingazviona papi mubhuku dzvene nai mufundisi Mukoriro
bhaibheri rinodaro kuna vaefeso chapter 5 verse 27 kuti kristu uchaendesa kereke itsvene isina kana chipomerwa pamberi pamwana. Saka vanhu vanotozoenda kumusha vavatsvene, vaitwa tsvene pano pasi. But nyaya yeutsvene yakatanga kuna Genesis. Ukatarisa Bible shoko ramwari Genesis chapter 1, Bible rinoti Mwari akasika munhu nemufananidzo wake achiri Adam naEva. But ukaenda pachapter 3 yaGenesis unoona kuti Adam naEva vakatadza. Ukazoenda pachapter 5 panotsanangurwa noronde Adam, zvinonzi Adam akasikwa nomufananidzo wamwari. Asi mushure mokunge atadza anga asisina mufananidzo wamwari, nokuti mufananidzo wamwari hutsvene, Mwari mutsvene, saka tinofanira kufanana naye pautsvene. Saka ukazotarisa chapter 5 iyoyo unozoona kuti Adam asisina utsvene hwamwari. Akazozvara vana, Bible rinoti akazvara Seti asisina utsvene hwamwari. Saka vanhu vese vaizvarwa kubva ipapo vakanga vasisina utsvene hwamwari, nekuti utsvene hwamwari hwanga hwarasika pakatadza Adhamu. But ndinofara nokuti Bhaibheri rinoti kuna Hebrews chapter 10, tichaitwa vatsvene kubudikidzwa nechibayiro chomuviri waJesu Kristu chakabayirwa kamwe chete zvikapera. So kuinda kwakaita Jesu pamuchinjikwa, vakauya kuti vazodzorera utsvene hwakanga hwarasika panguva yaAdhamu. Ndosaka Bhaibheri richiti Adhamu wakare akaunza rufu nechivi, but Adhamu wechipiri kureva Jesu Kristu anounza utsvene neupenyu. Saka rufu rwake rwepamuchinjikwa chakava chibayiro chakaunza utsvene, nokuti nechibayiro chimwe chete akaita kuti vaya vari kuitwa vatsvene vakwaniswe nokusingaperi. Hebrews chapter 10 verse 14. Saka Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti rufu rwepamuchinjikwa ndirwo rwakaunza utsvene, utsvene hwamwari. Mukatarisa kuna Efesians chapter 4 kubva paverse 22, inoti takadzidziswa maererano namafambiro enyu ekare, kuti mubviswe munhu wenyu wekare anovodzwa nokuchiva nokunyengera. Verse 23, kuti muitwe vatsva mukufunga kwendangariro dzenyu. Verse 24, uye mufuke munhu mutsva akasikwa kuti afanane naMwari mukururama kwechokwadi noutsvene. So patinotenda kuna Jesu Kristu, Bhaibheri kuna Titus chapter 3 verse 5 rinoti matiri munosikwa munhu mutsva. Munhu mutsva uyu anobva afanana naKristu, anosikwa akafanana naKristu. Nekuti kana munhu anoberekwa namai nababa obva ava mutadzi, asi munhu anozoberekwa kechipiri naMweya Mutsvene obva ava mwana waMwari, uye obva ava chisikwa chitsva chakafanana naMwari. Bhaibheri rinodaro kuna John chapter 1 verse 12, kuna vose vakamugamuchira vakatenda kuzita rake anopuwa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Vakaberekwa kuti ndoda kwomurume kana nomukadzi, asi vakaberekwa naMweya Mutsvene. So unozoberekwa kechipiri naMweya Mutsvene wobva wava mutsvene.
Tinotenda tsananguro yatapiwa namufundisi Silvanus Mukoriro. Tinovimbawo kuti vamavhangira vagutsikana netsananguro iyi. Ko imi vatereri munofungei? Tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Kusvika tasangana svondo rinouya zvakare, ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Pamitambo yemakota finals yechibuku Super Cup, Capes United yakunda Highlanders 5-3 mapenalties mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvaita mangange 2-2. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi uri wekota final zvakare, Ngezi Platinum yarwawo Herentals 5-4 mushure memapenalties mushure mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukaha pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa woramba uchikura. Rimwe sangano revashandi vemugodhi rinoti huwandu hwevashandi vakafa kuchegutu hunogona kunge hwakawanda kudarika zviri kutaurwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.